Good evening, Zimbabwe. Welcome to your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, December the 5th, 2017. I'm Tungamili Nkomo.
And I'm Mike Hoge.
Tonight, we are looking at President Emmerson Mnangagwa's new cabinet, which has 100% deficiency of youth.
Let's get connected on WhatsApp. And the number is 001-202-465-0318. You can call us directly on 001-202-619-2077.
We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, at VOA Ndebele, and at VOA Shona. We are, of course, also streaming live on our three websites. That's www.voashona.com, www.voandebele.com, as well as on www.voazimbabwe.com.
President Emmerson Mnangagwa's new cabinet took oath on office yesterday amid grumblings from particularly two demographics, women and the youth. Both complained of inadequate representation.
The new cabinet only has three female ministers and no noticeable youth. Maybe the Minister of Labour falls under the youth demographic, but we have not been able to confirm her age. However, a colleague who went to a school with Minister of Labour and Social Welfare, Petronella Kagonye, says that they were in the same class. And that colleague of ours is in his early 40s or late 30s. So we assume that Minister Kagonye could be in her late 30s or early 40s. And by Zimbabwean standard, that's a youth.
She's still a youth.
Yeah, but, you know, ideally, in the ideal world, we know she's no longer a youth. So the minister who represents the youth is actually is Thembi Sonyoni. And guess how old she is? She is 68 years old. She has a double barrel ministry. She's the Minister of Women and Youth Affairs. So that's what we are all here about tonight. We are talking about the lack of representation, especially for the youth, in Mr. Mnangagwa's cabinet. Ndiyo nyaya ya tiri kukurukurane zvayo nasi vedwe. Panopa chirongwa chenyu, chirongwa cha munofarira zvikuru, chirongwa cheve chidiki. Tukutarisa kuti pa mudari remakurukota ehurumende kana kuti cabinet yemutungamiri mutswa wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Hapana vechidiki. Wechidiki anganzi ndewechidiki mumwe chete, munhu one chete. Avo ndi muzvare kana kuti amai Petronella Kagonye, vanova gurukota rinoona nezvekushanda kwevanhu ne social welfare kana kuti Minister of Labour and Social Welfare. Amai Kagonye vanoonekwa semunhu mudiki, uyezve tine mumwe wedu atinoshanda naye pano pa Studio 7 akainda kuchikoro na Kagonye, saka ambotiwo pawo ka rough idea kuti sekufungidzira kwake vangava vari kuma late 30s kana kuti kuma early 40s. Saka ndiega munhu mumwe chete munhu iyeye Petronella anganzi munhu wechidiki muhurumende yava Nangagwa Mike uyezve vaka vechidiki vakawanda vari kugununguna kuti gurukota rinonzi rakanangana nevechidiki amai Isthembiso Nyoni vane makore 68 saka yakaipa nyaya yacho mudzana.
Zvitotyisa, zvitotyisa.
Zviri kutotyisa.
Yebo kambetu lukandaba okhuluma nguMike Hove. Lamhlanje kuhlelo labasakhulayo kuhlelo The Connection ku-Live Talk. Siphatha udaba mayelana lathi thina njengabontanga. Uyazi cabinet le entsha ekamongameli Emmerson Mnangagwa akula noma umuntu oyi-one nje, oyi-one ongisakhulayo. Okhona igama lakhe ngu-Honorable Petronella Kagonya oyi-Minister of Labour and Social Welfare. Kodwa ayi njengoba nimzile untu ngamile esho yazi it's very very doubtful ukuthi nje ngumuntu ongasakhulayo na as by Zimbabwean standards bayasho ukuthi hayi njengoba ushilo wathi angithi it's 45 so maybe she qualifies kodwa
actually 35
so ithuba likhona vele lokuthi she missed that limit but yeah bayasho ukuthi she is the youngest person okhona ku cabinet lena entsha so zilo kandaba ngelani kuhlelo lisitshele yini umbono wenu mayelana ni cabinet lena entsha bakhona na abasakhulayo abafana abafanele ukuthi bathathe isikhundla bangena labo ku cabinet
ngongo ndiyo nyaya iri mudariro nasi Maika nyaya ye makurukota hurumende kana kuti ma cabinet ministers and we are joined by our first guest tonight all the way from the United Kingdom that's Kimberly Bebe, a youth activist. Kim, good evening and welcome.
Good evening, Zimbabweans in the nation and around the world, and thank you very much for having me on this show. And I'm really, really concerned about the current cabinet and the current lineup that Mnangagwa has chosen. It really does not give the youth of Zimbabwe any hope at all whatsoever, and it's worrying, to be honest.
How so, Kimberly, if I may play devil's advocate, the youth minister, Mrs. Isthembiso Nyoni, is a seasoned minister. Mm-hmm. She's been in government for so many years, and I'm sure she can adequately deal with youth affairs.
I think, to be honest, it's simple. Without the youth, you cannot do anything for them. Something without us is definitely not for us. A 60-year-old woman, in all due respect, she's a seasoned politician. We've seen her in the scenes. She actually, in Matabeleland, and has failed on several occasions to retain her constituency seat. And now for her to be in cabinet as Minister of Youth, I think it's a great insult to the young people in Zimbabwe. There is so much talent the young people in Zimbabwe, and ZANU-PF actually has young MPs or young people who could have that post. So I really think it's a scam and it's disappointing. ZANU-PF is playing with people's minds, and it's really not acceptable to have a 60-year-old sitting there and representing me as a young person when she doesn't even carry the young person's concerns at heart. I mean, if you look at it, she's been in parliament for so many years. She's never been jobless. She doesn't understand how it is to go to uni and come out and be jobless. She doesn't understand the struggles of a normal young person. So really and truly speaking, how then will she relate to the problems that young people face currently in Zimbabwe? Mm-hmm, mm-hmm. And another problem we see is that we have a very high migration rate in Zimbabwe. And Isthembiso Nyoni, in her own capacity, obviously, her children have got more comfortable lives than the normal youth because she's privileged and has got access to state funds. Mm-hmm. So really and truly, she does not represent the normal young Zimbabwean. And it all goes back down to Emmerson Mnangagwa. In his correct senses, how could he choose a 60-year-old woman to represent young people? It's an insult. And it also shows that he, Mnangagwa himself, is not intelligent. And he really had a very wrong agenda. If he chose a 68-year-old woman to be cabinet, he had an agenda to put him and his friends in the cabinet so that they speak the same language and they don't put each other to account for the rotten state of Zimbabwe. Mm-hmm. So it's concerning, it's worrying, and it's not giving the young people hope. Young people like me, we don't see any hope in Ms. Thembi Sonyoni. She's not an icon. What has she done for young people? What will she do? What can she talk? Can she really relate to issues that young people face? She's never been jobless. We've never seen her at uni doing any student politics. All we've heard about her is her in parliament. She doesn't know the real issues that young people go through. So really, I think the whole cabinet is a sham, and it all boils down to the person who elected this person.
Now, tell me something, Kimberly. As a young female Zimbabwean, what is your take? As a young female Zimbabwean youth, what is your take on the amount of women that are within this new cabinet?
It's really disgraceful because, okay, if we look at the Constitution, it all goes back to the Constitution. The women managed to scream, and they won the representation that they have now in Parliament. And we thought that was going to continue, and we thought that the President was going to bear in mind that when he's choosing a cabinet, it has to be youth and gender-friendly. Mm-hmm. But in this instance, there's only, if I'm not mistaken, 3 women out of all the men. It really shows that there is something wrong with this cabinet. Even the whole system now in ZANU-PF, it's anti-women. And it seems it's a whole patriarchal system that is against women. And it now has exposed the whole current leadership in Zimbabwe that they are a patriarchal community. All along, they've been hiding and saying, okay, there's all these women organizations that we're going to listen to. Okay, we've given the women the proportional representation seats in parliament. But really and surely, if women are not on the negotiation table, then it is clear that that is patriarchy. I mean, Zimbabwe has gone back 20 years behind because we had no women in the cabinet seen at all. And I think Emmerson Mnangagwa has taken the country backwards by not putting a young person in the Ministry of Youth position and by not putting enough women in cabinet. It's not a balanced equation. It will be hard for those women to speak for the other women because they'll be outnumbered. They will be outpowered. It's like a men's club. It's like a men's group. And if you look at it, the ministries that the women have been given, they are not so influential. These are ministries don't control power.
Minister of Labour and Social Welfare, would you say that's not a powerful ministry?
Ministry of, pardon?
Minister of Labour and Social Welfare, would you not say that's a powerful ministry?
If you look at the current state in Zimbabwe right now, the Ministry of Social for Welfare and Labour, it's not playing any role at all. The country is a neurotic state.
But we have a
the
new one.
The ministries that are...
Hello, Kim Ugona.
That needs to revive Zimbabwe now. Hello?
Yes, we are listening. Ngiyangubamba umlomo khonapho Kim. Qhubeka ubambile khonapho ke sithathe abalaleli. Timbo Berenga Tsamba uyo Kimberly Bebe ndewe chidiki anorwira ku 00 chidiki ari ku London saka ari kugunun'una ari kushoropodza zvikuru ari kushora hurumende yakaumbwa nava Mnangagwa. Ari kuti haiwa hapana vechidiki muhurumende iyi uyezve hapana madzimai saka ndotafunga kuunza madzimai pano pachirongwa chedu tine madzimai matatu atichange tichikurukura nezvavo. Yes, we are trying to lead by example.
That's right.
Timbotora matsamba asingakai kumulaleli lowo timbotarisa matsamba ari kunyorwa nevatereri pa Facebook. Hanzi na Alan Akmoyo, hanzi jonga kandemiri taneta nezve Zimbabwe. Webster Muzana, hanzi ko makambo wona youth ine 68 years kupiku. Vaida kungobvisa G40 taneta nazvo izvi. Ngavango gadzira nyika yacho. tione kuzouya va Joseph Mhlanga azinawa Mhlanga hapana chakaipa kana vachizotipa shanduko munyika chikuru chatinoda munyika muite mabasa tigoshanda pechko nemisha yedu mirai tione ngo Joseph Mhlanga ke lo uti yena akulandaba lanxa umphathi ntambo wezabatsha ele 68 years as long as one so kwenza umsebenzi
kuphela. An interesting take, yes.
Mhm.
Ai, wathi sithatha umlaleli wothu oqala uMagaya. Mnumzane Magaya, unjani?
Yebo, ngiyaphila kanjani?
Ah, siyaphila baba, usungenile kuhlelo. Mhm. Yini umbono wakho?
Yes, umbono wami ukuthi umbuso lo odlulileyo oka Robert Mugabe kuye kungalula ukuthi ufake umbono ongasiza ilizwe. Kota asazi lokho namandla ukuthi inlonethu izasebenza yini njengoba sokungani ngumbuso omutha. Mina ngibona ngathi ikhabinethi efakwe ngupresident Mnangagwa zet angeke afake abantu abatsha athiyela abakade bemdlisa kumbe abamfake kuleso sikhundla. Ngibona ngathi akuyenzileka into azakuyenza ukuthi elana balahlele phezana kodwa angizaqinise ukugcwele ukuthi isipesari uThembiso Zwane uyahluleka ngakanani ngoba emdala lapha angizaqinise kanjalo kodwa ke khona bena abuye kumizwe nabantu abasa kakhulu lapha namkhabinethi ebanala ukuthi naye balingana kulingana nabo bantu abathethileyo abafake ukhabinethi.
So mnumzane wathi ngumbuze ke njengoba ukhetho luyeza ngomnyaka ozayo ivote yabasakhulayo iqhakathikile kakhulu ubona ngani abasakhulayo bazaphuma ngobuningi babo beyovota umongameli Mnangagwa ngomnyaka ozayo na
sokuzakuya ngokuthi sebeguquke ungakanani kodwa eminyaka ethile lo mntana kade ngizothi sela kusizi ngazowevota uthini sela akusebenzi sebendlela kuhlele ngayo. Nazi yaphezo libaza tinta la imthetho okhetho mhlawumbe ngathinta ngazi but ngangazange tinte kuhle abaningi bathi icuke isikhathi ukuvotela into engasoyenzakala kuloku abakuthandayo.
Hayi, siyabonga mnumzana ungena kuhlelo.
Ye, ngiyabonga. Sikhulume nangezulu kancane sizophinda endaweni ethiyeni.
Nimzonga?
Litheni baba? Hayi, izakwenza njalo ba.
Okay, bafundi yabo.
Na lo bekungumlaleli uhlelo ngolweni Chirongwande che new nasi tiri ukurukura tiri kuzeya hurumende yava Mnangagwa tichitarisa kuti pa makurukota avo apana vechidiki uyezve madzimai pane matatu chete iyo inova nyaya yanetsa munyika vari kugunun'una madzimai ari kugunun'una uyezve vechidiki vari kugunun'unawo. Tipinde zvekare pa Facebook yedu yeshona hanzi Nanhlanhla Sipanda, the guys are running the country of no idea. Bob was far much better and these are the people who were killing people. Nyasa Makoni hanzi, the truth is Zimbabwe is going to be the first country ever to continue in economic turmoil for 100 years. I don't see Ngwena ruling for less than 30 years. That's an interesting observation there, Mike. Kuti kavoni Mnangagwa ebusa okuphansi kweminyaka ngu-30. Hanzi nemterere handizikuona va Mnangagwa vachitonga kwemakore apasi kwemakumi matatu. I'm sure
that's an interesting take. That's an interesting take.
Saka hameno zvikonzero zvake mterere kuti ndezvipi asi kana uchitaura nevanhu vakawanda vari kuti Nyaya takatanga e mauto e zvakanga zvichinakidza panguva iyoyo.
Munoweza kachifara.
Vachipitigura vamugabe vemukipa wahamba mutara manje vati manje hezvo.
Sobe yasola, sobe yamukumbula mutara.
Ha? Avamukumbula mutara avashikuta penduka vati indaba leso zvikalelana ngoba mabuto sengenele kuhulumende sengama minister manje segcwele isitaladeni
yonke. Yes.
Saka naizvozvo vari kuti aiwa nyaya takazviparira iyi takati. Gira chino ich azi mauto acho atopina muhurumende uye zveazara mumigwagwa amwari kunzari kuvhundudzira vanhu saka
yes I'm actually reading any comment kalo baba igama lake ngu Simon Gundata. I would actually love to hear Kimberly's take on this. U Simon uyuti imbomira yamai kuti imbomira ikushora regai nyika imbogadzirwa kusho ukuthi yena ulethemba lokuthi hayi umongameli vele ithuba likhona lokuthi he can fix the economy yet.
Mm-hmm.
Kimberly, surely do you not think ukuthi you should be giving umongameli wethu omusha lo ithuba ukuthi alungise umnotho welizwe? Hello Kimberly. Hello.
Endlela ezigondileyo. For you to fix the country, you need to follow proper policies and procedures. And if you are, we say, Ubutibi wants to take Zimbabwe back to international status, then we should comply with international rules and laws and legislation. And issues such as women and youth empowerment are very key. The future belongs to us, abantwana amayanga Zimbabweans. So nxa bona bebhizi befaka o abantu abadala bethiya amayouth bethiya omama, really then it's going to be hard to fix the country. You can't tell me that you want a whole military government to fix things for us. What have they fixed in the past 37 years? Nothing. We all know Utumgabe was the face of the conflict. The real enemy laphana eZimbabwe is military government. Kugcwele abantu abaku military abaphila ngepolitical ngeentitlement politics. Nothing will change. Babe lokho bebhizi besiyethusela ngembhobho ukuthi yibo abalwa impi. Bashintsheni, bazatshintshani. Khathesi umlankagwa sele close to a month ego government and new president. Useyenzeni? Secretile yini imsebenzi kumbe lokho edlala ngengqondo zethu efaka abangani bakhe ukuthi bekhulume ngezinto that concern young people and women. Abantu abaningi abavote eZimbabwe ngamayouth. Abantu abaningi abaphuma estreetini befuna umgabe aphume ngamayouth ahamba emayunivesithi baqeqeshe esikolo abangelamsebenzi labo mama. So if you are going to put a cabinet and if you are going to bring people to the negotiation table without the people being affected, then that is wrong. Ilizwe alilungiseki ngendlela ezingaqondanga. Ilizwe alilungiseki ngomuntu othatha abangani bakhe abadala abangaziyo inhlupho zabantu phansi. Besilungisele izinto. Bayakwazi yini na ukudubeka bonke bona laba bakukhabhinethi? Kanti bajayele ukudla izimali zezanu-PF. So abasoze bacabanga, abasoze bebe lozwelo. Kodwa luba bathatha abantu abasha abalegazi elitsha babafaka. And anyway, vele mna mbona ingani i-whole process le ekamnangagwa ilobutsotsi phakathi. It's almost like a scam. And I feel Mnangagwa is playing around with people's minds in Zimbabwe. They are trying to convince people, and I feel Ubuti is false hope. It's not real hope, it's false hope.
Thank you there, Kim Kubega Bambile Konapo, Azina Kimberly. Pana zviripo apa makumbo enyoka. Pane there's a saying in English, Mike, that goes, pigs don't fly. ne chishona tinoti nguruve haibhururuki. Saka kutaura kudaro kana tichitarisa nhoroondo yeZANU-PF, there is a time when their youth secretary Absalom Skhosana, he's an old man, he was, you know, in his late 40s or early 50s, and Aganga Ari secretary were my youth. Saka kana tichitarisa izvi amai Stembiso Nyoni. Apana
chachinja.
Apana chachinja. ZANU-PF iri kufamba negwararayo rekudara. Saka
asipando pane vanhu akawanda vangachibvunza vachiti what exactly did we expect kuna President Mnangagwa? Vangotanga kutora masimba. Like, he just got it. Like, he's just been president for, like Ukimbale has said, almost a month. What did Abantu expect?
Let's be fair to Mr. Mnangagwa. He's only about a week.
Exactly. That's why it would be interesting to hear Abantu. How do they expect him to fix? How do you generate him 7 in a week?
Time will tell. Silo mlaleli tine mtereri maika timbona tinani parunare.
Tinava Webster. Dara Webster.
Yeah. Hey,
hi. Chiripo mkoma magasimbe.
Nani kufi?
Chirongwa ndeche ni tu zeka punga zeki.
Niko na zetu zripi tika zitori right. Nakuti saita wudingwa ya oito shoma wari pa basa. Nalondi zetu zripi tika vipapa wapinda pa basa. Nituwa ineska 10 days. Yale tafu tu wuna lisa mbiko yata kuona sika denka 10 days.
Hongo vaimbo da vaimbo wane manyuku nyuku ikuno nyoresa asi pakapiti gurwa vamugavi pachigaru vakabva vafunga kuti rato buda zizi rabuda vabuda vamugavi zizanzi zizarisi na nyanga sezo vabuda vamugavi apasina chikonzero chekuti tinge tichinyoresa nekuti tasununguka nyika yeZimbabwe yasununguka tava nemutungamiri mutswa wenyika ko imimi makatonyoresa here
takanyoresa kare vamugadi wachidipeche
aha muchange muchivhota zvikare
saka zvirikuitika apa ndezvekuti vanhu vari kunyoresa iye zvinomaona atikuita kunzimba yatiri ino yeharara vanhu vakunyoresa zvichabatsira kuti pakasitemu vanhu vanga kwa pasina vanhu vanofamba vachinyoresa kumatunhu evanhu zvasiyana nekare pekuti vanhu vanonyoresa kutaura iye zvine zvimunhu wese nasinambovhota ari kunyoresa asiwo vanguva shoma iyoyi yavatonge varipo vanhu vanga vakamirira kabhineti paineipa ndopa vachaona ziva kuti zvakanga zviri kuendesa here handazvitendi asi ezvine zvimhu zvakatoni anzi vanhu vezimbabwe vakadzidza tisi vanhu yekuti tinganyanyaonzi tingadzimirirwa tisingaoni tingatadza hedu kuve nesimba rekuti tingaita zvimwe zvinhu asi tinenge tichiona zvimwe zviitiko takafara tese tikati vangadi vaenda asi takaona kuti hapana zvataita iye zvinezvi ayatongofara ndeyekuti tinoonesa kuvhota iye zviri kuitika izvi zvakanaka kuti ivovo vachiita izvozvo tinyatsooneka kuti zvavari kuita chaichoo zvapana kusika pa 7 months dzacho idzodzo panenge pasina chabuda vanhu vanoenda mubox vachinoziva kuti tii chatiri kunonyora tii chatiri kunovhotera
haiwa tinotenda mukoma wangu nekupinda muchirongwa yakhuluma lapho umlaleli Mike kuti yena kaisuye ongomunye walaba bathi ngenxa yokuthi umgabe sowaphuma embusweni kasisekho isidingo sokuthi abantu bayebhalisa abantu bavote ngoba seyawaphela ingwenya kodwa abahlakaniphileyo abakhaliphileyo bathi hayi asihambeni siyobhalisa ngoba inkinga yeZimbabwe nxa bekhuluma bathi bekungayisuye Mugabe yedwa laba abafuna utshintsha bathi yebo uMugabe ube yinkinga kodwa ube ngumkhokheli webandla a very big establishment iZANU-PF ngakho kumele bayibhalisa bavote ngobuningi nxa likhitshwa ibandla lezanu PF likhitshwe ngevote nxa liwina lalo linqobe ngevote. That's what elections are for.
Right, Kimberly masiye ku usasekhona?
Yeyengkhona.
Right, so uyamuzi Untunga uyasho ukuthi umlaleli wethu ubona ngani ayi utshintsho sorry lento yangihlupha.
Ha. I tell long into the
monkey. So benithi eningi labasakhulayo they think ukuthi iZANU PF kumele isuswe ngomnyaka ozayo with by vote. After ama past experiences in Zimbabwe, do you think that's a possibility?
Mina vele ngibona ngani it's going to be hard ngoba abantu abarika ama elections yibo manje abalokhibe in power. So we need to be guaranteed that there is not going to be any stolen vote. And we need to be guaranteed that the vote here too will be monitored properly and defended. And the only way is to lobby international support. Ngoba even the voting system lay, BVR, ekhona registration lay, it's all chaotic. It's not a smooth process. So really it shows ukuthi there is something already cooking there. And really, bonke abantu bona laba abakukhabhini ababusayo asimatrusti ngamatsotsi balobukhwele bayazakala and they have a bad history. They have a bad record of rigging elections. So to be honest, the vote is not guaranteed. We need to be assured ukuthi it will be a free and fair election.
Dimbo tarisa cabinet yacho kuti yakamira sei. I cabinet yakhona lapha sikhangele esingathi ngama key positions, ama strategic positions. Pa number one apo pana niku pana
Comrade Patrick
Chinamasa baka bata homwe yemari ndibo finance minister. And what's interesting about Chinamasa is he is a former he has previously been in this portfolio.
And then
Saga Nemswe China Shrondorino Varikutarisira kuti vange vachi present budget yavo ye gore rinouya. Saga munhu akatarisa munhu wese akatarisa kuna Chinamasa vachida kuona kuti i budget yake iza kuva iminjani budget yavo ichange yakamira sei. Sibone njalo ku number 2 laphana ama police awanasolwa ngabantu abaningi mapurisa aya ari kushora zvikuru nevanhu vakawanda vachiti ari kubatikana zvikuru munyadze huori. Apo pana minister Obet Mpofu uyezve ndofunga vakabuda mave panhau here nezuro kana kuti ndinhasi vachiti ivo vachange vachirwisana neuori huri muministry yemapurisa. Then interestingly pana the major general Sibusiso Moyo avo vakabuda pa television vachiudza vanhu veruzhinji kuti nyika dzatora
vakanyatsotsanangura.
Hanzi it's not a military coup asi tafanobata matomo mutungamiri wenyika varobate mugabe vari safe. We are only targeting machi my criminals around him. Saka vanhu vakawanda really vari kutarisa kuti kuona kuti apo vachange vachibata sei nyaya yekutyidzana pakati kweZimbabwe nedzimwe nyika nekuti portfolio yavo iforeign affairs iyo ke epetwe ngophuma kubuto ugeneral major general Sibusiso Moyo. Indaba ekhangele ngabantu abanengi sifuna ukubona ukuthi uvela ebuthweni ngokwazi kwami akuna diplomacy eningi
kodwa bashilo bathi uqualified
but i-experience la methods i-experience esiyaziyo alayo yikuba libutho
yebo.
Le kwezokudlelana la manye amazwe nyazi diplomacy he doesn't have a record. Saka it's interesting really to witness how he will you know carry out his task as a foreign affairs minister.
Saka ndikuona pana pandunga tino mumwe mutereri Roni. Va Roni makasimba.
Magadi yenyu.
Ah tripo tripo mkoma. Chipinda ika muchirongwa chirongwa ndechenyu.
Right, zvakanaka. Ini ndirikufunga kuti vana vafanire kutarisira zvakanyanya ku cabinet yakaiswa iyi. Nekuda kwezvikonzero zvakati kuti tikatarisa tinoona kuti panapa vamunangagwa vakagadzwa nemasoja. Vagadzwa nemasoja vachigadzwa vakunogadzwa paya paya tinoona va kudzitipanga achitaura pamusoro pekuti vamunangagwa vanofanira kuenda vanozvisungirira. Saka mukatarisa nyaya dzakaita seidzodzo tinoona kuti izvo mayouth sezvautaura kuti tinofanira kuti tirepresentwe zvakanyanya. Ndinoda kuti nekuda kuti vakabva vamaka mayouth kuti mayouth aya ndo amwe anga achidzivisa kuti zvavari kuda kuti zviitike zviitike asoja nehurumende yavamunangagwa. Saka ipapo havakuzovarega vachiita sei havasozovatarisa neziso rakanaka. Tikatarisawo tinoda kuti izvo hurumende ichiri pabasa rekurwisana nevavengi vavo veG40. Saka kana zvakadaro kureva kuti hondo ichiri kuendera mberi mukati mebasa ravo vacharamba vachingorwisana vakadaro vachiedza kuti vabate vavengi vavo. Saka izvo zvinoita kuti basa chairo chairo rokuita kuti nyika iwane mari kana zvimwe zvinodiwa isafambire pamberi.
Mukomaroni.
Halo.
Sezvo muri kuZimbabwe makanyoreswa kuvhota here?
Ndakanyoresa.
Muri kurudzira vamwe here vechidiki kuti vaende vanonyoresa kuvhota?
Ndo chinhu chakanyanya kukosha chatiri kutoita ichocho chekutoti pese patinenge tiri tichisangana nevanhu tee tichitokurudzirana kuti shamwari wakanyoresa here enda unodini unovhota. Right now mayouth anogona tinogona kungofungidzira kuti izvo zvinhu dai zvasanduka but hazisi kuzosanduka panguva iyoyi kusvikira taita maelection papinda hurumende nyowani inoisa zvido zvevanhu pamberi.
Pasinaizvo. Aiwa, tinotenda mukoma wangu Siyabonga.
Parakai.
Aha, vachangotibata muchirongwa paredio. Chirongwa ndechenyu, chirongwa chevechidiki. Tichitepenyura tiri kuno kumuzinda weVoice of America
Washington.
Uyezve nhasi tiri kukurukura nenyaya yedare remakurukota ehurumende yava Emerson Mnangagwa, iyo isina kana vechidiki. Pane munhu wani chete ari kunzi angangova wechidiki anova minister weLabour and Social Welfare, Petronella Kagonye. Asi gurukota rinoona nezvevechidiki ndi amai Stembiso Nyoni avo vane makore 68. Saka ndiyo nyaya iri pano veduwe yilo utaba esingalo lanhlanje. Ha, kodwa izvano yake yavusa G40 lesi nxasikhangela sezivela kachana indaba yama-jingles. Ngakumbula vekulenye jingle panga pane imwe jingle yaimbobuda stereg paZBC yaiti amenondeipi kwaya but it goes like this. Yasaterera unze kutonga muofisi muna bobo.
Ndiza pano vanhu vakawanda vechidiki vasingaiziye song iyoyo. Vakutotiratidza age yenyu kabudaro.
No, it's a new song. Ameno maybe vanenge vakakurira mudhaspora. Asi kana vakurira ko kuZimbabwe yaimboridzwa maningi. And for many people really, especially within ZANU PF and without, you know, people have been talking to vari kuti at times, you know, shamisika kuti ichokwadi here kuti vamugabe
vaenda
president. You know, because people my age,
a lot of people never thought it would happen anytime soon.
Yeah, and here is a guy who never thought, you know, he he would go out the way
he did.
Saka vakanga vakuronga zvimwe vakurongerana azimayugo sekunzwa kwedu muzanu PF asi zvakaramba nganga murakwachida kwayala mpela kwayala kim ungomunye inoalaba vayeke bezibuze nxa uvuke ekuseni uzinwaye mpela uthi yebo liqiniso yini ukuthi umgabe kaseko mpela kasengumongameli.
Yeah, it's unbelievable. Kunzima ukukhola ukuthi umgabe kasekho kodwa mina ngibona ingani uthi impande zakhe khonapha ushiye ingqondo zakhe wathiya esethile izinto zakhe ukuthi ngikhole sibili ukuthi umgabe ngezenzo zakhe seziphumile. Ngiyakhola ukuthi yena sephumile njengomuntu kodwa ngibona ingani imicabango yakhe lobudlwangudlwangu lokuba kokayo wakhe kusele khonaphana endlini yonaleyana and lama ngibelieve mina ngibone ngani maybe engxenye uGrace wanegotiate wathi yekela mna le ngiyihlale khona phi state house ngoba umgabe phela asizake sibe kwazi ukuthi uhleli kwenye indawo engaso state house so sifuna ukubona ukuthi uhleli ngaphi ungaphi udlani uyenzani lami ngiyakusabanga nje khonokho.
Aha, ubona ngani ngabe senzani?
Bona ngale ngoye bamnika ispare room estate house ngihlalela khona phansi.
Yeah, yabakithi. So wena nxa ukhuluma kana uchitaura nevamwe vechibeki kuZimbabwe uko vari kuvimbisa here kuti vari kunyoresa uyezve vachange vachivhota uye vachitsvaga kuvhoterwa musarudzo dzegore rinouya idzi.
Mna nxa ngikhuluma labancane abasekhaya abanengi bayafuna sibili ukuvota abalekhophi ukuvota but as a young person to stand for public office in Zimbabwe is not hard because you need ama resources, you need money to campaign. And time and again we know ukuthi towards elections the richer politicians they vote by abantu. Bayafika laphana belekudla belezamende bebanika izinto ezivele eChina amakhango abolileyo awe China. Wena ungumuntu omutsha ofuna ukukampaigna, yebo ye abantu baye bekwazi kodwa abantu bafuna ukudla, bafuna isinkwa and bafuna ukubona physically ubanika igogoko lomumbu. So kuba nzima nxa ungela mali, yebo ye baningi abanesifiso kodwa kuba nzima nxa ungela mali. That's why iZanu PF eqila khona abantu ngoba bona bale mali abayishontshayo kugovernment abayisebenzisa ukuthenga abantu. So mna vele mbona ngani zanu they always succeed in being lipier politicians. Sibona ukuthi bayadidizela sokusiya kuma election sokuthiwa nanku yani umumbu khona mahara beqila abadala abantu because they don't think about ikusasa abacabanga ngesikade abasibona namhla abasiphiwe ngu-MP. So ucishe kube nzima. And the political playing ground is not fair eZimbabwe. Ngawo ungabhilongi kuzanu PF. Ukuzungena kwamanye ama-areas uyo-campaigna uriska khonokho ukuthi abantu baye besesaba ukuvotela ngoba bayesaba ukurathwa bayesaba ukutrathela. So kucina kunzima, kucina kungekho fair. Lingani kungani kuthiwa i-race yokuthi ligijima kodwa omunye uqalisela ngale ku-100 km/h omunye uqala ku-start line. Kuba nzima ukuthi zani uyigijimele phambili.
Tinotenda siyabonga Kimberly Bebe ramba wakabata ku ipapo ramba uri parunhare vachangotibata istudio 7 uyezve nguva dzakumhanyira kuna quarter to 9 tasarirwa kwasara 15 minutes chakutopera chamari chirongwa chakutopera time iri kufamba isikhathi siyahamba saka Kimberly hanzi handione pachiita sarudzo dzakachena munyika nekuti Zanu PF ine nhoroondo yekubiridzira uyezve ari kuti iyo inonzi playing ground haizi level. Saka ari kuona Zanu PF ine yatingati an advantage over mamwe mapato anopikisa. Vachangotibata sekutaura kwedu chirongwa ndechenyu uyezve nyaya yatokurukura nezvayo nhasi inyaya mbiri nyaya yekutanga yekushayikwa kwemakurukota evechidiki mucabinet yehurumende yavamunangagwa uyezve nyaya yekunyoresa ndokuti mugone kuvota musarudzo dzegore rinotevera. Makanyoresa here vechidiki? Kana musati manyoresa, endai munonyoresa ndokuti muwane mukana wekuvhota mugore rinouya, nekuti kana musina kunyoresa
hapana
dhiri,
hapana
dhiri hakugoni kuvhota. Saka murege kuva muchingochema. All right, let's cross over to Italy. We have a former MDC youth and a former MP Solomon Mazzori. Ngoma solo ndeipi?
Ndakanaka zvisingaiti zvakadii?
Kungodaro-daro mudhara. Akamira sei malevels?
Aiwa, takanaka chando chete, chando chete.
Ndanzwa kuti chando chapisa ikoko chama.
Chando kupisa, chando kupisa chakaoma.
Aha, anyway, thank you Ngoma solo nekupina muchirongwa. Makaonaka hurumende yava Mnangagwa. Vechidiki hapana, madzimai pane matatu chete. Muri kuzvionawo sei?
Dambudziko riripo nderekuti vanhu vanoexpecta kuti vanotarisira kuti chirwere chemalaria chirapwe nemosquito. Hazvishandi zvichidaro. Ava vanhu ava vagara mafailures. Mnangagwa akafamba naMugabe 54 years. Vakazotonga vese hurumende kubva 1980 kusvika nhasi, 37 years down the line, vachingopwanya nyika vachishandisa utongi hwechimbimbi ndoga. Ukatarisa kuona kuti hurumende yacho yazogadziriswa after vaita madzimai mangoiswa mashoma, wotarisa kuti zvino population yedu zvainenge yakawanda madzimai, wotaregedzai tarisa kune vechidiki, wotarisa kuti kune vechidiki hapana kana umwe chete wakambokandwawo imomo. Asika donzo revechidiki nderekuti hapana nyaya dzinofanirwa kunge dzichiendeserwa mberi pachinzi pakutaurwa nyaya dzakanaka chaizvo dzevechidiki pasina vechidiki. Hapanawo zvakare nyaya dzinganzi dziri kuendeserwa mberi nokufambiswa mberi pachinzi pari kuitwa nyaya dzemadzimai ipo pasina madzimai acho. Saka kana vamunangagwa nezanupf yavo vakazvitarisa, vanoti ivo vanokudza here vechidiki kana madzimai nokusava pazvinzvimbo? Handioni sokuti pakamira zvakanaka. Asi kutarisira kuti vangadai vakaita umwe muitiro, kutofunga kuti pamwe nhunzi inogona kutozopedzisira yagadzirisa uchi hunhu hwavo. Vanhu ava haufu hwakachinja, ndo maitire avo. Havagoni zvachose. Saka ndinoona sokuti hapana chinotomboshamisa pane zvavakaita.
Asi Mukoma solo, muri kuti vamunangagwa navamugabe semuwhatsapp group, asi muri kuchema nechando ikoko kuItaly. Mukawana moto wembavha mukaodziya nekuti kunenge uchitonhoraka, mukaodziya moto iyoyo munenge mambavha?
Very good. Vakuru ndo pavanotaura vachiti unoona mwanangu kazhinji, even vechirungu kuno vanotaura vachiti show me your friend and I will tell you whom you are. Pachivanhu tinoti isisu, ukaziya moto wembavha newe pachako watovawo mbavha. Handi munoona? Ukafamba nevanhu vanoita zvechifambi unogona kupedzisirawo kazhinji kacho waita zvechifambi. Ukafamba nevanhu vanoita zvekuvaka zvinomutsa nokukurudzira nokushingirira unopedzisirawo uchidzidza zvinhu zvakanaka kubva kwauri. Saka hunye hweumbimbi ndoga, hunye hwokupwanya, hunye hweumhondi, hunye hwokuba hwecorruption, hwestate capture, hunye hwebribery nekumbunyikidza vanhu, hunye hwokusada kukudza madzimai nokusada kukudza vechidiki hwakatapukira pana vamunangagwa zvakanyanya zvikuru kubva panharadada inonzi Robert Mugabe yaya. So hapana chinyowani, hapana chatingati chiri positive chatinotarisira kubva pahurumende yavamunangagwa. Ndo inonzi semu fanana, hapana bvi, hapana mpimbira.
Same WhatsApp group. Thank you them Koma solo, and please do stay on the line. Mike,
ngizothi silo mlaleli uNkomo okwele South Africa. Nkomo, unjani? Hello Nkomo, ukhona?
Hello. Yeah, khona sinikhona baba.
Siyakwamukela kuhlelo, unjani baba?
Happy.
Sungenile kuhlelo, yini umbono wakho ngendaba ekhona?
ye abantu anasifundise iqiniso mathi siya ku elections sisithi 1 sivota izani yona iyabi lamathi amanga mana ama party sithi 0 kile nabantwana iqiniso izano iyalivele isibalile dala ngicela ukuthi kuchaze ukuthi abe mangaki agele si zero yamanye ama opposition umgabele kufuze ehambe le document yakhe ngibe imphi yivele sikhokhela ama investors eZimbabwe ukuze abantwana besebenze baphi iGreen America le France labo Germany aziphume zizoinvesta lapha elizwe ukuthi iayithwa iposa leyo zalokho methiwa iayipa zalokho le-deportation of power isebenze elizweni ezengidokumenti yomuntu emasweni ethaa phezu kwayo siyadlala vele kusizala ngengqondo zabantwana bethu abe ngeke belunge akukhuthwa khonokho kuyidokumenti khonalokho sicale phansi ugalo kuyafana lokuthi aphumanga namhlanje akunanto e-right idokumenti leka iphuma vele yonke iscratchwe out masiqala ukuvota uyabe evelela amasithi iposa iqinileni lapho i-deportation of power wayingasebenziswa i-Britain yadibhethe izimbabwe e-America like ibulawa i-three quarters amabuilding ayi-Britain ngokungamachina lokhu asixotheni lokho kuphuma idoti akwenza ukusincede ngalutho bese ngibuya lapho ngani ngiyaphuma ngibijana u-Emerson ma efunisa ethandwe ngabantu elizweni lapho ngabisela i-property zezapho zonke nezipra abazitata bevulala abantu ukuze selithande bekwendaba yegugrawonto le-tribalism i-adrese kahle baba ngizabona into zonke zizohamba kaqilizwe lapho
hayi siyabonga baba unkomo yeqedisa ba
ngicela kakhulu manje dadi angicela eyekele ukuthi udeputy abangu-2 ngafaka umuntu engesishona novele emashipendi efaka endebeni engavali umuntu wesindebele umuntu ovele eHarare and bengavali ngokuthi kuthiwa izaphu kumele ngu-53 isegaranti singile kude kube ningi izaphu siyaphuma kuzanu abakuyeke khonokho into engcoleka siyifuni ma kungena u-Emerson akungena omunye avele lakhebeleleni simple lobe yi-2 ethithimuthi loyo kuthiwa umele izaphu siyaphuma kuzanu and amantu i-government le olayo baba njengakithi emathebeleni yingozi angeke besisize kabakhuluma ephalamenti abantu ababafile baba ma besephalamenti ngakho sokwasukumisa isandla wakhuluma ngezidingo zabantwana bakithi emathebeleni ngo-yes inkosi yes abanancede bayusibesi baba in-bracket abakhulumiukhu emtio sokwakhuluma khona pobonamakhobo emathebeleni basuka bequthe kuthiwa yes sesihamba kusashinela abantu sesiyarepont ngezithwalala mabeli like lezinhlanyelo yikho kabakwaziyo khona lokho lo muntu
siyabonga nkomo asitshe khonapho baba isikhathi sesesihambile kodwa siyabonga ungena uhlele
ngiyabonga kakhulu baba
murume akashatirwa
zvakaibva
ndiva nkomo hanzi kana vamunangagwa vachida kudiwa nevanhu ngavaadrese nyaya yekugura hundi vadzosere mpatya dzezapu
I have a question for Kimberly. I know it's makeshift, but what if Mnangagwa makes a vice president a youth?
Okay, Kima, hold your horses there. She will respond when you come back. And Mkoma Solo, please also do stay on the line. Timbotora, Tereri Wedu, Wegu Pezi Sira, Nekudungu Azafamba. Tereri, KG, Magadi.
Tinezimba Magadi, Baba.
Aywa, Tino Fara Edu. Pachi, Dimbu, Tipeifu, Nguazenyo.
Zvakanaka ndaida kukwazai mose vechibhesevhe norugare norufaro
thank you mukoma
nyaya yandinyayo ndeyekuti hurumende iripo aina kumira zvakanaka tiri kudhorera mukadzi akasiya auraya murume womumba kuti agarwe nhaka saka nyaya iripo ndeyekuti hurumende iripo iyezvino aina kuchinja ndo ifa kutanga Mnangagwa Mugabe indiri mukomredi movheti ndakatongonaiwa nemvura ndiri musakotiizvichanaka asi ndaakusvika pamuzikiri wangu asina chaainati tinoendera tiuruikaiti yakanaka here zvandiri mukumbe nekuchekera nezvekuti titarisa marongero avaita cabinet vari kutora chembere inofanira nge yaenda kunogara kumusha kuzororo vachidzorera pabasa zvakare iyo sendizenyenyuri zvakare tinavana obhetisofu vakamboba kuministry of mines vari kudodzora vanhu vachitakurira kuti vari kutoramba kuti vakaisa vana vechidiki uhure hwavo hunozobuda pachena.
Aiwa, tinotenda mukoma wangu KG, ngatisiyei ipapo hapasisina nguva, asi tichamufonera mukadzoka ingu chirongwa svondo rinouya.
Hamuzondinyoreri, nyorai namba dzangu pasi, ndinoyatangira yandakati muibei kuti atunge nyika iri kudiwa nemhondoro dzezimbabwe.
Namba dzenyu dzanyorwa pasi.
Mundifonere, ndine mashoko, ndiri kutorwadziwa zvakanyanya izvozvi, ndoda kutoronga mauto angu kuno kudhuri.
Okay, mudhara, chamufonera.
Matenda angu, ndiri kudarika masanga kejiwa.
Aha, okay, tinotenda mudhara.
Zvakanaka, ndimurare zvakanaka.
Okay, bye bye. Mudhara akuda kutanga zvimoyo.
Akuda zvake.
Anyway, avanga vari va KG vari kugunun'unawo nezvakawanda wanda. And mukoma Soro, we'll take you then, we'll go to Kimberly for a last word. As we go towards the 2018 elections, Solomon, what's in it for young people?
To be very honest with you, there is absolutely nothing. We obviously have to keep hope as a nation, keep hope as young people, and say we can't afford not to register to vote, eventually and subsequently go out there to vote en masse. We hope to vote for a credible candidate, a candidate whom we think will take Zimbabwe forward. However, there is no conducive environment whatsoever. There is no conducive environment for any democratic, proper expression of the people in Zimbabwe as it is right now. As far as I'm concerned, we are under a serious dictatorship. We are under a military rule. There is no doubt about that. It was a coup. People might want to gloss over it, people might want to put some veneer on top of it, but the truth remains. The actual guy who's running that country is Chiwenga, and his guys in various barracks, masquerading, obviously putting someone who is viewed as a civilian, who himself is not even a civilian anyway, as far as some of us are concerned. So as long as we continue to have Chiwenga heading and presenting himself and others as ZANU-PF defense forces and not as Zimbabwe defense forces, we have a problem. So we will go out to vote next year, 2018. Nothing has changed. There are no reforms. We demand reform. Mm-hmm. We demand that poster be repealed. We demand that draconian IPA be repealed. We demand that Section 33, Subsection 2 be repealed. That codification and reform must be removed. Unless and until we have a level playing field, there is no change that we can expect to come into, you know, from Zimbabwe. I'm sorry to dampen our spirit, but I am simply speaking facts as they are. But at the end of the day, we must encourage everyone to go out there and register to vote. So that eventually,
well said,
when those reforms are put in place, we are not caught napping. We are equally ready to vote.
Thank you, then, Komasolo. Well said. And before I come to you, Kim, the last speaker, that's KG.
We don't
know.
We don't have proof of that.
That's an allegation, Saga. The guy was supposed to say, Vanonzi. We cannot, go with that. I felt we really had to correct that. Kim, ngamafichane, akusipumbono, akubuzilu umai kukuti, what if ubaba umnanga kwa ingaketa, osa kula yukuti, abe ngumsegeli wake. Ule 30 seconds.
Right, to be honest, why ingaketa umsegeli wake? You get so disakono, ukabarani. Ya wazu kukuti ikapine tupanda nisili. So ingaketa umuntu young, it's not enough. And overpowered and LFE vector. So still we are not convinced why Vele Echiama youth in the first place. We have a dalang in Mondoze to end the so the Velam Ketum Domane Mumba Yavonuti Avangan Vakabaya Sifunis Kundalis and Aragwas Uta Ketebana Chiba.
And on that note, I'd like to say, yeah, thank you so much, Solomon Mazzore and Kimberly Bebe. I know you guys are studying wherever you are, Italy and the
thank
UK.
You. Thank you.
We wish you well.
Thank you.
Thank you.
Okay, thank you.
Thank
so
you
much.
Very all much.
And also, thanks, Mike, to our listeners. Unfortunately, we wanted to have more females on this panel. But, you know, there was a problem with our network to Zimbabwe this, you know, today, the whole of today, actually. But nevertheless,
next week we catch them again.
Oh, yeah. Why not? Zimbabwe, it's been a pleasure. Let's make another date next week. Same time, same radio station. Your station, Studio 7. I'm Tungamili Nkomo.
I'm Mike Hole, Zimbabwe. Let's meet next week, same place, same time, The Youth Connection. Have a good night.